manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu chivabvu 14, 2021. Makatevera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro rogara pasi richinzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwenguva yemutongi wematare idzimhosva Baluku Malava kuitira kuti vasaende kumudya ndigere zvanga zvichifanirwa kutanga mangwana. Nyanzvi dzeutano dzinoti hazvishamisi kuti utachiwana hweCovid-19 huri kuIndia hunogona kunge hwave munyika pachionekwa kuti pane vanhu vakatobva kunyika iyi vakabatwa vaine COVID-19. Chikwata checricket yemadzimai muZimbabwe chemaLady Chevrons chapinda mukamba kuitira kutanga gadziriro yemakundano e-2022 World Cup asi chisina vamwe vatambi vane mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rogara pasi richinzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwenguva yemutongi wematare idzimhosva Baluku Malava kuitira kuti vasaende kumudya ndigere zvanga zvichifanirwa kutanga mangwana. Asi dare iri raswera richinzwa nyaya yekukakavadzana kuripo pamusoro pevatongi vematare idzimhosva vanofanirwa kunzwa nyaya iyi. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Dare iri raswera richinzwa gakava pamusoro pekuti ndevapi vatongi vematare vanofanira kunzwa nyaya iyi. Vatongi vakadomwa ndiJustice Appius Shawu, Justice Edith Mushore naJustice Chester Charehwa. Asi muchikumbiro chavo kudare gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vati nyaya yekuti Constitutional Amendment Act No. 2 haibati vatongi vedare reHigh Court inoita kuti vanyunyute nemutemo uyu. Nekudaro havakwanisi kunzwa nyaya iyi vasina kwavakarerekera. Vati nekuda kwaizvo zvovatatu ava vese vanofanira kubviswa kuti vasanzwe nyaya iyi. Vatiwo havasi kufara nekuti havana kupiwa nguva yakareba yekuti vazive nyaya iyi vasati vaipikisa. Asi Judicial Service Commission iri kuti haina basa nekuti vamwe vatongi vanzwe nyaya iyi ichiti inoda kuti Justice Shawu chete vabviswe pavatongi vachanzwa nyaya iyi. Asi vachipikisa vaZiyambi neJSC, gweta reZimbabwe Human Rights NGO Forum Advocate Tavani Mpofu vati nyaya vaZiyambi Ziyambi haina maturo uye ine chinangwa chekusvibisa chimiro chevatongi nedare reHigh Court. Advocate Mpofu vatiwo hapana umbo hwekuti Justice Shawu vakadomwa kuti vatore chinzvimbo kuConstitutional Court. Vatiwo hapana chikonzero chekuti JSC ive munyaya iyi vachiti zvaaita zvinosiya vatongi vematare vasina kwekuenda kana vaita zvichemo. Vati basa reJSC nderekuchengetedza vatongi uye nekupindira panyaya iyi kushungurudza vatongi vematare. Nyaya yeZimbabwe Human Rights NGO Forum yabatanidzwa nemagweta echidiki Young Lawyers Association uye magweta emasangano maviri aya ari kutsigirana kupikisa vaZiyambi Ziyambi neJSC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nekuita kwegurukota remitemo vachiti zvavari kuita kuchichidzira vatongi.
Saka kana zvino kana vaZiyambi voti havachari kumajaji ekudare reHigh Court ose anzwe nyaya iyi zvinoshungurudza chose. Asi vaZiyambizve vane kodzero yekuti kana vane zvavanonyunyuta nazvo vange vaine nazvo. Asi zvinorei zvinotyisa kuti vaZiyambi havasi kuda kuti majaji aya anzwe nyaya. Chiongoro kuti majaji ane tsamba yakambonza akanyora vachigunununa nemaitiro ava Malava.
Masangano aya anoti vatongi vese veConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa makore pabasa uye vanofanira kuenda pamudyandigere kana vachinge vave nemakore makumi manomwe. Asi zvichitevera kushandurwa kwedumburo remutemo, mutungamiri wenyika anokwanisa kuwedzera nguva yavo pabasa kana vaine utano hwakanaka. Shondorino, vamunangagwa vakatowedzera nemakore mashanu, nguva ya Justice Malava, vari pabasa vachishandisa mutemo mutsva uyu, kunyange hazvo vanga vachifanirwa kuenda pamudyandikere kutanga pakati peusiku hwanhasi. Zvichakadai, mashoko atiri kutambira anoti vatongi vatatu ava varasa chikumbiro chavaziyambi ziyambi neJSC wekutaura kudai dare ratanga kunzwa nyaya yeZimbabwe Human Rights NGO Forum neYoung Lawyers Association. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zirezvo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa neCovid-19 uye vamwe makumi maviri nevashanu, vaviri vavo vari vakabva kuIndia, vakawanikwa vaine denda iri. Vamwe vanomwe pavanhu vanonzi vakawanikwa vaine denda iri vanhu vanonzi vakasangana nevakabva kuIndia ava. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga wasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nemumwe, kana kuti 38,491, uye vanhu vafa vasvikawo pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevaviri, kana kuti 1,582. Kuwanikwa kwevanhu vakabva kuIndia vaine chirwere ichi kunonzi nedzimwe nyanzvi dzeutano chinhu chinotyisa zvikuru pachitariswa kuti nyika iyi iri kutambudzwa neutachiwana hweB1617 uhwo hunonzi hwakatanga kuonekwa ikoko, hunokonzera denda reCovid-19 iro rauraya vanhu vakawanda chose. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti utachiwana hwekuIndia uhwu hunotapuriranwa nyore kudarika humwe hwose. Pari zvino nyika dzemuAfrica nomwe dzinoti Algeria, DRC, Kenya, Uganda, Morocco, Nigeria neSouth Africa dzinonzi neWHO dzakatowana utachiwana hwekuIndia uhu. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mukuru anoona nezvekurwiswa kweCovid-19 Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mubvunzo yedu, zvimwe chetewo nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri. Hatina ukwaniso kubata gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga, avo vanga vaperekedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuulawayo kwanga kuchivhurwa chimwe chipatara. Asi Dr. Edgar Munatsi vanoti hazvishamisi kuti utachiwana uhwu hwekuIndia hunogona kunge hwave munyika pachionekwa kuti pane vanhu vakatobva kunyika iyi vakabatwa vaine COVID-19.
Hazvishamisi kuti tiri kuona kuti izvezvizvi pane vanhu vakatodzoka kuZimbabwe vakabva kuIndia vakabatwa necoronavhairasi iri kunzi inotekeshera nekukasira iri kuIndia. Nekuda kwekuti mukatarisa iye zvino upenyu hwatakurarama, vanhu vanofamba zvakanyanyisisa nekuda kwedzindege nekufamba kuri nyore. Saka dambudziko riri pakuti kana vanhu vakasakoshesa mitemo iri kutaurwa neWHO neeven hurumende yeZimbabwe kuti vanhu ngavadzivirire, ngavageze maoko, ngavapfeke mamask, zvinhu zvakakosha. Asi dambudziko riripo nderekuti tinofanira kuti tirwise kuitira kuti manhamba aya asawanda, nekuti muri kunzwa kunzi coronavhairasi iri kubva kuIndia inotapukira nokukasira, ende tiri kuona bara ramhanya riri kuitika kuIndia, vanhu mafira avari kuita, zvipatara zviri kutadza kurapa vanhu nekuda kwekuti vari kurwara vakawanda. Izvozvo zvikange zvozoitika kuZimbabwe panoita dambudziko hombe, nekuti zvipatara zvedu pari zvino hazvikwanisi kuzorapa vanhu vakawanda sezvatiri kuona kuIndia.
Hatisati taziva hedu kuti vaviri vakawanikwa vaine utachiwana ava vane iyo Indian variant here kana kuti kwete. Asi tiri kuonawo kuti vakasangana nevanhu ivavo vakawanikwawo zvakare vaine utachiwana, zvichireva kuti paakuda contact tracing yakasimba. Zvii zvamungataura?
Izvozvo ichokwadi zvinotiratidza kuti aya ndo mafambiro anoita coronavhairas vajonga, inotapukira zviri nyore. Hazvishamisi tikazonzwa zvichinzi iwo 7 makondakti vane vamwe vavo vakasangana navo vakatapukira chirwere checoronavhairasi. Saka ndikuda kwekudaro zvakakosha kuti hurumende isimbise contact tracing yavo chaizvo, kuitira kuti vanhu vese vanenge vasangana nevanhu, kwete kuti vabva kuIndia chete, asi kunyanya even ivo vari kubatwawo kuZimbabwe imomo kuitira kuti vanhu vese vane chirwere vakwanise kubatsirwa kana pane kurunzi vagomberwa nacho kuitira kuti vabatsirwe kupuhwa information yekuti chicharamba chichitekeshera nekuti tinoita padambudziko hombe chairo kana chikaramba chotekeshera asi zvinotiratidza kuti coronavirus inotekeshera zviri nyore
zvinhu zvamunokurudzira kuti dai zvaitwa kurwisa dambudziko iri kana kurerutsa dambudziko irori
zvakakosha kuti pasi rose riwane nhomba nekukasira vatungamiri venyika makurukota ehurumende ngavaite ruzha kuitira kuti nhomba dziwanikwewo kunyika dzakafanana nanaZimbabwe kana vanana South Africa nedzakakomberedza nekuti tinozopinza padambudziko muri kuona kuti zviri kuramba zvichiwedzera takatanga tine variant yekusouth africa chete ikazonzira pane imwe yabva kuuk pane imwe zvazvodai saka muri kuona kuti dambudziko racho rinoramba richikura tinoramba zvichiita sechaita nhano mbiri kumberi asi tobva taita zvishanu kudzokera kumashure
avanga vari nyanzvi mune zveutano Dr Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kubritain nestudio 7 zvichakadaro bazi rezveutano rinotiwo vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe kana kuti 21,000 vakabayiwa nhomba nezuro wakare vanhu zviuru gumi nemakumi manomwe nevasere kana kuti 10,078 vakabayiwa nhomba yekutanga kuchiti vamwe zviuru gumi nechimwe nemazana mashanu ane makumi manomwe nevanomwe kana kuti 11,577 vachibayiwa nhomba yepiri huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga kubva zvatanga chirongwa ichi hwakasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvipfumbamwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 559,875 kuchitiwo zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezana nemakumi mana nevashanu kana kuti 192,145 vabayiwawo nhomba yepiri kusvika nezuro hurumende yesouth africa iri kukurudzira vanhu vose vari kutsvaga upoteri nevari muupoteri munyika iyi kuti vanyorere bazi rezvemukati menyika vachishandisa indaneti mwedzi wachikumi usati wapera Moblessing Mujoma anotipa nyaya inotevera
Gurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi vanoti kana magwaro ese atumirwa nemadande mutande bazi ravo richazotarisa zvikumbiro izvi nekupawo mhinduro nedanho rarinenge ratora vaMotsoaledi vati panyaya yemhuri inenge ichida kunyorera bazi ravo mutemo unosungira kuti munhu azvinyorere ega chikumbiro chake chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Virginia Ngarivhume vanoti vanotambira nemufaro hurongwa uhu vachiti zvave kuzovaitirawo nyore sezvo vanenge vasingachazopedzi nguva yavo mukufambira nyaya dzekugadzirisa magwaro aya
iya ichi chinhu chakanaka chaizvo nekuti vamwe nguva yekuenda kumahofisi tichinomira mumitsetse tinenge tisina kunyangwe zvazvo juni wacho ave padhuzi tinenge tisina
sachigaro wesangano African Diaspora Forum Dr. Moses Banda vanoti vatambira nemufaro chiitiko ichi sezvo zvizvarwa zvenyika dzekunze zviri kutarisana nematambudziko akasiyana siyana
izvi zvaitwa ne hurumende yemuSouth Africa zvikuru Department of Home Affairs panyaya yemasection 22 nemasection 24 maasylum seeker permits nemarefugee tinozvikurudzira chaizvo nekuti tinoziva kuti vanhu vakawanda vanga vapinda mumatambudziko ekuvharirwa mabank accounts vamwe vanga vakudzingwa kumabasa nekuti maemployers anga akufunga kuti vanhu ava havakugara munyika zviri pamutemo uye vachiti kuti vanozosungwa nehome affairs kuti vari kupa vanhu mabasa uye vanhu vacho vasiri munyika zviri pamutemo saka tinozvitenda uye tinozvikurudzira
Dr. Sibanda vayambirawo vasina ruzivo rwekushandisa madande mutande kuti vayamurwe nemasangano ari pamutemo
tinoziva kuti vanhu vakawanda vachatanga kubirwa nevanhu vanoti vanoda kuvabatsira nekuti nguva zhinji kana pakachiitika zvinhu zvinofanana neizvozvo izvi tinoona kuti panobva paita vamwe vanhu vanoita zvinhu zvoukoronyera neukuruku vanobva vavhura zvemabhizinesi zvisina zviri pamutemo kuitira kuti vachaje vanhu mari dzakawanda vachida kuti vavabatsire izvi zvinenge zvichikonzerwa nekuti vanhu vazhinji tinoziva kuti havana intaneti kana kuti access to internet neemail
munhu akapiwa upoteri zviri pamutemo muSouth Africa anosungirwa kugara kwemakore maviri asati akumbira kuwedzerwa nguva yekugara zvakare munyika iyi akapuwa mvumo yekuti arambe ari munyika iyi anogona kunyorera ugari mushure mekunge apedza makore mashanu ari muSouth Africa. South Africa ine zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika kana kupfuura mamirioni matatu, asi huwandu hwevakanyoresa kutsvaga upoteri munyika iyi hauzivikanwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Vashikairi vemarori mahombe vanoti kuvhurwa kwezambuko rekazungula iro rinobatanidza Botswana nenyika zhinji mudunhu reSadik kuchaita kuti vaite mari, sezvo vanenge vava kukwanisa kuita matiripi mazhinji izvo zvanga zvisingakwanisike risati ravhurwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zambuko iri rakavakwa nehurumende dzeBotswana neZambia nemari inodarika mamirioni mazana maviri emadhora ekuAmerica, rikatanga kushandiswa nemusi wechipiri sondo rino. Izvi zvinotevera kuvhurwa kwaro zviri pamutemo nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi pamwe chete neveZambia vaEdgar Lungu pachiitiko chakaitika mumhesi wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Chiitiko ichi chagamuchirwa nevatyairi vemarori mahombe nemaoko maviri avo vanoshandisa nzira iri nezambuko iri. Mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDEC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti kuvhurwa kwezambuko iri kwagadzirisa matambudziko mazhinji anga achisangana nevatyairi pakuyambuka pamigano.
Bridge iri kuya kwaraita rauya tichiri gamuchira. Makiu anga achiitika mumabhodha medu adzikira kunenge kusisina, nekuti Bait Bridge kwakuzara motokari, Chirundu kwakuzara mota, kwese mabhodha edu anga achiita yatinoti congestion. Makiu iwayo anga achikonzera kubirwa kwamadhiraivha, kupondwa kwamadhiraivha nematsotsi. Zvinhu zvizhinji zvanga zvikanganisika kuburikidza makiu iwaya.
VaMaguraminga vatiwo zambuko iri richabatsira kwazvo kuti vatyairi vasapinze utano hwavo muna taisiireva mushure mekuita zvepabonde neavo vanorarama nekutengesa miviri yavo.
Nyaya yeprostitution kana kuti yechipfambi inyaya inoitika mumabhodha imomumu kana madhiraivha akapedza nguva akamira panzvimbo. Ipapa pananaka zungura pesa apa zvaitomboitika, ende nemumamabhodha zvinoitika. Tinenge tichida kuti madhiraivha angosvika nekupfuura. Wai tichidaro tichida kuti vawane mukana wekuti vakwanise kuita basa, vaita basa vakwanisa kuzowana mukana wekuenda kudzimba dzavo vachinosangana nemhuri dzavo. Saka kana zvicharisa nyaya iyoyi tinotarisa tiri kumativi mairi.
Zambuko iri risati ravhurwa vatyairi vaigona kugara pamuganhu weBotswana neZambia uyu wekukazungura kwevhiki kana kudarika vakamirira kuyambuka, izvo zvaiita kuti nzvimbo ive inodiwa kwazvo nevanorarama nekutengesa miviri yavo. Pakuvhurwa kwezambuko iri munyori mukuru musangano regungano renyika dziri mudunhu reSadik Muzvare Stegomina Lawrence Tex vakati zambuko iri richavandudza kudyidzana pakati penyika munyaya dzekutenga nekutengeserana.
Kazungula Bridge inotarisirwa kubatsira mukuyambuka kwedzimotikari diki nehombe pamwe chete nezvinhu, kwete pakati peBotswana neZambia chete asi kudzimwe zhinji dziri mudunhu reSadik. Muchiitiko chichaita kuti maindasitiri akure mudunhu redu, izvo zvichaita kuti zvizvarwa zvenyika dzeSadik zviwane mabasa.
Asi nyanzvi munyadzo upfumo yavari mukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti chiitiko ichi chichaita kuti Zimbabwe irasikirwe nemari yakawanda kwazvo.
Hongu ipojeki yeregion yemusadik ingabatsire Sadik kumafambisirwo ezvinhu nekutyidzana kwenyika dzemusadik, asi mabenefits haachanyukura kuZimbabwe nekuti Zimbabwe yave kutokwidzana nerute iyoyo inopfuura nekuBotswana ichienda nekwaZungula ichipfuura neZambia.
Zambuko rekaZungula iro riri panosangana nyika dzeBotswana, Zimbabwe, Zambia neNamibia parwizi rweZambezi rinonzi nenyanzvi richabatsira kwazvo kuderedza mudungu wemarori mahombe anopfuura nepamuganhu weBait Bridge. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti riri kunetsekana zvikuru kuti ribatsire vanhu vakawanda vari muGaza, umo munogara vanhu mamirioni maviri, sezvo paine kurwisana kuri kuitika muPalestine nemuIsrael. Bazi rezveutano muGaza rinoti vanhu vemuPalestine 110 nevapfumbamwe vakaurayiwa kusanganisira vana vadiki 33 uye vanhu vanodarika mazana masere nemakumi matatu vakakuvadzwa mukurwisana kuri kuitika uku. Vanhu vanomwe vanonzi vafa muIsrael kusanganisirawo mukomana mudiki ane makore matanhatu. Vakaremara vanoti vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho anoita kuti pave nezvigaro zvinoiswa parutivi zvevakaremara mumakanzuro ose ari munyika kuitira kuti kodzero dzavo dzichengetedzwe. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano rinomiririra kodzero dzevakaremara Signs of Hope Trust, amai Samantha Sivanda, vanoti vakaremara vari kusarira shure nekuti vanenge vasipo panoitwa zvisungo mumakanzuro, nokuti havana huwandu hunokodzera mumakanzuro aya. Pane dzimwe nguva hapana mumwe wavo anenge ari nhengo yekanzuro yacho.
Kana chitarisa kota iyo yakaiswa iyo ye 30% utungamiriri mumalocal governments, taitarisirawo kuti madzimai akaremara anenge ari mu 30% iyoyo, asi hatina kuona zvichiitika. Saka it's very worrying nekuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekodzero dzemadzimai, even kodzero dzevakaremara, dzinenge dzichingosiyiwa.
Nyanzvi inodzidzisa mitauro yemaoko pasangano reSunrise Sign Language Academy vaGerald Hara vanoti vanoshandisa sign language vari kusarira shure nenyaya yekushaya mukana muhutungamiri mumakanzuro ari munyika.
Vazhinji vacho vanotoshaya mikana yekuwana zvigaro nenyaya yekuti panoitwa hurongwa hunoitwa kusarudzwa kwevatungamiri, kana kuti panonzi vanhu vapewo pfungwa dzavo kuti zvii zvingada kuitwa, vanova vasingakosheswi panguva iyi, nekuti pavanotaura nemutauro wemaoko vashoma vanoushandisa uye nokuunzwisa kuedza kubatsira.
Mushamarari asingaone Liberty Lupahla anoti zvakakosha kuti vakaremara vanzwikwewo muurongwa hwemakanzuru.
Inyaya dzakawanda dzinoitika dzatinonzwa zvekuti kodzero dzevanhu vakaremara dzinombunyikidzwa, zvekuti muchaona kuti kana ivo vasipo dzimwe nguva zvinoneta kuti vanoronga maguta aya anonzi pachirongo town planners havakwanisi kunyatsoronga zvakanaka naka, nekuti vanenge vasingazive zvinoda vanhu vakaremara.
Mumiririri wesangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi munyika reGender Links Zimbabwe, amai Priscilla Maposa, vanoti vakaremara vanofanira kupiwa mukana mune zvematongerwo enyika.
Tinokurudzira kuti nemapato ezvematongerwo enyika kunyange kumakanzuro kwatinobva kumaruwa uko, vanhu ngavave nemuono wakanaka wekuti madzimai akaremara anofanirawo kuti akwanise kuwanawo zvakanaka izvo zvakapiwa madzimai kuti ange ari muzvigaro zvokutonga zvepamusoro.
Munyori wenhau pamusoro pevakaremara mupepanhau rekubulawayo reSunday News, Robin Muchetu, anoti vatori venhau vane basa guru rekudzidzisa veruzhinji zvakakoshera kuti vakaremara vapinde mune zvematongerwo enyika kutanga nekumakanzuro.
Isusu sevatori venhau hatisi kuita zvakakwana pakunyora nhau dzevanhu vanorarama neurema wakasiyana-siyana. Tinofanira kuti tigare tichinyora nhau idzi nguva nenguva mapepanhau edu, nekuti tikatanga kudzinyora vanhu vanoziva kuti tine vakadzi vakaremara zvakasiyana-siyana vanofanira kunge vachipindawo mudecision making positions atinotaura.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu uku kuchagadziriswa negwaro idzva rehurumende richaburiswa munguva pfupi inotevera, iro rinokurudzira kuti pave nezvikamu 15 kubva muzana zvezvigaro zvevakaremara kubva mumakanzuro muparamende nemuhurumende.
Mugwaro takaisa kuti pese pese muZimbabwe panogoneka vanhu vanorarama neurema vanofanira kuve vakamirirwa nezvikamu 15. Tinofanira kuzoona kuti even kumacouncils muparamende yedu muma leadership position akasiyana siyana tunofanira kuona vachimiririrwa nezvikamu izvozvo.
Vamavima vanoti hurongwa hwehurumende hwenational disability policy huchasimbaradzwa zvekare nemutemo mutsva uri kukwenenzverwa weDisabled Persons Act. Vakare mara muno muZimbabwe vane huwandu hunodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru. Pari zvino dare reSenate rine vanhu vaviri chete vanomiririra vakare mara, kana kuti zvikamu zviviri nezvishanu kubva muzana, kana kuti 2.5%. Ukuwo mudare reNational Assembly haritombori nechikamu chakaiswa parutivi kuti chimiririre vakare mara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo. Chikwata chekriketi yemadzimai muZimbabwe chemaLady Chevrons chapinda mukamba kuitira kutanga gadziriro yemakundano e2022 World Cup, asi chisina vamwe vatambi vane mukurumbira. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi chine vatambi vaviri vanotambira zvikwata zvekunze kwenyika. Anesu Mushangwe uyo ari kubva kuAustralia naShane Myers uyo anotambira kuSouth Africa. Vaviri ava vari kutarisirwa kupinda mukamba mangwana. Asi vatambi vagara kwenguva refu mumaLady Chevrons, Ashley Ndiraya naMary Ann Musonda, vambosendekwa parutivi nemhaka yekukuvara. Pamusoro pezvo, maLady Chevrons achange asina Chipo Mugeri naNumeta Mutasa, avo vari pazororo yekuzvitakura. Murairidzi wechikwata ichi Adam Chifo anoti ari kutora nguva ino kuvaka chimwe chikwata nekushayikwa kwevatambi ava.
Pari zvino ndingada kutaura kuti tine vasikana vatisina kukwanisa kunge tinavo. Wokutanga ndi Captain Mary Ann Musonda akaita operation pani uyezve Ashley Ndiraya akaitawozve operation pachigunwe. Tina Nomita Mutasa naChipo Mugeri vari kumaternity leave. Tina Anesu Mushangwe achiri kuAustralia naShane Myers achiri kuSouth Africa. Tine vamwe vatambi vatinavo wakwanisa kupinda pachinzvimbo chavo. Uyu mukanawo kune vasikana ivavo kuti vazviratidzawo kutiwo vanogonawo kunge vachitambira chikwata izvii.
Asi vamwe vatambi vane mberi saModesta Mupachikwa, Josephine Komo, Pelagia Mujaji, Chiedza Dururu, Tasman Granger naPrecious Marange vabatana nevamwe mukamba. Zimbabwe iri kutanga gadziriro yayo neSouth Africa Emerging Women iyo iriko kubva musi wa18 kusvika 25 Chivabvu. Chifo anoti mutambo uyu uchavaratidza panoda kugadziriswa vakatarisana nemakundano e2022 World Cup.
Mutambo wedu neSouth Africa uyu wauya panguva yakanaka. Apo tiri kugadzirira kuenda maqualifiers eWorld Cup muna December. Tichashandisa mukana iwowo kuti tione kuti isusu pari zvino tiri papi uyezve kuti chii chatingaita kuti tiende mberi mukugadziriro dzedu kusvika muna December.
Mutambo wekupedzisira weZimbabwe wakagumira panzira apo Pakistan yakadzokera kumba mitambo isati yapera, vatambi vayo vachitya kuzoshaya ndege yekudzokeresa kumusha. Vakapedza neSouth Africa, Zimbabwe ichashanya kuPakistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa gakava riripo pamusoro pekuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro rogara pasi richinzwa nyaya yekupikisa kuwedzerwa kwenguva yemutongi wematare edzimhosva vaLukumalava kuitira kuti vasaende pamudyandigere zvanga zvichifanirwa kutanga mangwana. Nyanzvi dzeutano dzinoti hazvishamisi kuti utachiwana hwecovid-19 huri kuIndia hunogona kunge vave munyika pachionekwa kuti pane vanhu vakatobva kunyika iyi vakabatwa vaine covid-19. Chikwata chekriketi yemadzimai muZimbabwe chemaLady Chevrons chapinda mukamba kuitira kutanga gadziriro remakunda ne 2022 World Cup, asi chisina vamwe vatambi vane mukurumbira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
We will make sure it is completed to satisfaction of our medical personnel who advise us. Once that is achieved, it will be open.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni ugatsha olwe COVID-19 Isolation and Treatment Center esibhedlela se-UBH lamuhla.
Mele sihlale sikulindele ukuthi kuzavela enye iCovid evela eBrazil, enye evela eSouth Africa, enye evela eZambia, enye evela ngapi. Kanti ke lathi singaba le yethu esicina siyithelela abanye, yikho sekukhona emhlabeni. Ngakho ke kumele bahlale bezilungiselele besazi ukuthi ingozi ikhona, bangathi bona sekuphelile izwe na kulanto ephelileyo. iCovid ikhona iyabulala.
Kambe umkhakha weCovid-19 osuthwalise nzima abantu kwele India ungabe usukhona eZimbabwe na? Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi acathulayo wengoma zomdumo we-disco le-Afro House u-Admire Moyo owazakala ngegama lokuthi ngu-King Adiza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule ngokusemthethweni ugatsha olwe-COVID-19 Isolation and Treatment Center esibhedlela se-United Bulawayo Hospital, CUBH. Lolu gatsha lwenelisa ukugcina izigulane ezedlula ikhulu kule mizamo yokulungisisa isibhedlela se-Ekusileni ukuze laso siqalise ukusebenza. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokuvula iUnited Bulawayo Hospitals COVID-19 Isolation and Treatment Center, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba isibhedlela se-Ekusileni Hospital siyalungela ukuqala ukusebenza.
We will make sure it is completed to satisfaction of our medical personnel who advise us. Once that is achieved, it will be open.
Senza konke okusemandleni ethu silandela ukuboniswa ngabezempilakahle ukuba silungisele kanjani lesi sibhedlela ukuze laso siqale ukwamukela izigulane ze-COVID-19.
Umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni obesemkhosini munye ukhuthaze abantu ukuba bayehlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine ethi uZulu engalaleli imibiko yamanga ngejekiseni le.
Continue to be careful, practice social distancing among other safety measures. It is our hope that the vaccination program will assist the country in achieving herd immunity and reduce the spread of COVID-19. Sengisetshelana ukuthi no this stories of misinformation about the vaccine kayisebenzi. We need people to take up the vaccine so that we achieve herd immunity globally. And we are happy that government has even promised to bring more doses of vaccine to Bulawayo so that abantu babe vaccinated. And sizama ukulisa lo mkhuhlane we COVID-19.
Uhlangothi oluvulwe lamhlanje ngobelusaziwa ngokuthi Bartley Memorial Block olukhangelelwe ukusebenza phose okomnyaka singaphansi kwezibhedlela ze-Arundale Hospital ngemva kokuba uhulumende elungisise kakutsha kwathengwa lempahla entsha yokusebenzisa. Isibhedlela se-Ekusileni laso bekumele sivulwe okusemthethweni lamhlanje kodwa uhulumende lokhe engakaqedi ukulungisisa ukuze samukele izigulane ze-COVID-19 loba nje izisebenzi ezizasebenza kulesi sibhedlela sezaqhatshwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi amabili lanhlanu 25 belomkhuhlane lo. Ababili babantu laba ngabavele kwele India, njalo kunakanelwa ukuthi bawuthelele abanye abayisikhombisa. Lokhu sokudale ukwesaba okukhulu elizweni, abezempilakahle besithi umkhakha we-COVID-19 okwele India wona okhanya umemetheka ngamandla njalo ubulala abantu abaningi kulelo lizwe ungabe usukhona eZimbabwe. Asebefunyenwe bele-coronavirus kusukela nyakenye sebefike kunkulungwane phose ezingamachumi amane 38,491, kuthi asebebhubhile sebefike kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1582. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane selisedlula ingxenye yesigidi 559,875, kuthi asebehlatshwe eyesibili sebefika phose kunkulungwane ezimbili 192,145. Ukuhlaziya udaba lokuthi umkhakha we-COVID-19 otholakala e-India ungabe usukhona eZimbabwe, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efidlela Ncube.
Ingozi vele ihlezikhona eyokuthi abantu bahlaselwe i-COVID-19 eyomkhakha ovela kwezinye izindawo omemetheka masinyane kumbo ingozi. Ngokuba abantu emhlabeni sebebhoda besiyalela leka, kusekho lokhuyana ukuthi abantu bayavalelwa ngaphandle. Ngakho ke kumele uhulumende ahlale ezilungiselele ukuthi noma nini kusengangena lokhu kufa phakathi kwabantu akwazi ukuthi akuphathe ngendlela efaneleyo. Kumele sihlale sikulindele ukuthi kuzavelenye i-COVID evele eBrazil, enye evele South Africa, enye evela eZambia, enye evela ngapi. Kanti ke lathi singaba le yethu esiqina siyithelela abanye, yikho sekukhona emhlabeni. Ngakho ke kumele bahlale bezilungiselele besazi ukuthi ingozi ikhona, bangathi bona sekuphelile elizweni. Akulanto ephelileyo, i-COVID ikhona iyabulala. Abantu kabangayekeli ukuziphatha ngendlela efaneleyo ngokuba kusesekhona ukufa.
Uhulumende kumele aluphathe njani lolu daba ncane?
Uhulumende into afanele ukuthi ayenze okokuqala ikwazisa abantu ngale ngozi esikhona, njalo aqhubeke efundisa abantu ngengozi nje ye-COVID-19, ukuthi abantu abaqhubeke begqoka ama-mask, begeza izandla ngendlela efaneleyo, besanitizer, abantu bagqoka ama-mask baziphathe ngendlela efaneleyo, bangagqokeli amapholisa, bagqoke ukuze bavikeleke. Laba kade becabanga ukuthi mhlambe ukufa sekwehlile baziswe ukuthi kukho. Inkinga kahulumende ukhuluma nxa ekhipha izibalo zabantu abafayo, ukhuluma ngabeZimbabwe kuphela. Aveza umuntu oyedwa, aveza ababili, abantu bacabanga ukuthi kakusekho ukufa. Kodwa angaveza lokho okwenzeka e-India, okwenzeka eBrazil, okwenzeka kwezinye indawo lapho kufa khona ama-1,000, abantu bazabona ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu. Aqhubeke njalo, abantu kumele bahlatshwe, bajovwe ukuze bavikeleke, bafundiswe. Uhulumende akhulume iqiniso, angayekeli ukuvimba emabhoda, ateste, enze zonke izinto ezidingakalayo ezibhalwe World Health Organization ukuba abantu bavikeleke. Kuqakathekile ukuthi akhulume iqiniso, kuqakathekile ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela efaneleyo, bangayekeli ukuthi benze izinto ngendlela efaneleyo, bayeke amarali benze okuqondileyo kuvikeleka abantu.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube wenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ngalolu daba yehlule. Bekugcwele abantu namhla emthethwandaba we-High Court eHarare ngesikhathi kuthoniswa udaba lokwengezwa kwe-contract kamahluli omkhulu u-Chief Justice Luke Malaba obesokumele ayethathe umhlala phansi. Amagqwetha akunhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe lomnumzana Frederick Mutanda owala impi yenkululeko bathi umongameli Emmerson Mnangagwa bekungamelanga engeze ngeminyaka emihlanu i-contract le Eka mnumzana Malaba usele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 17. Bathi umthetho osanda ukubunjwa oweZimbabwe Constitutional Amendment Act No. 2 wephula isisekelo sombuso welizwe, ngakho ke kumele wesulwe. Inhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe imelwe ngamagqwetha enkampani ye-Honey and Blackenberg Legal Practitioners. Alusangenanga emthethwandaba lolu daba namuhla ngoba uhulumende ethe abahluli abathathu Justice Jester Charewa, Happias Joe, lo Edith Mushore akumelanga behlulele kulolu daba. Ukuze sizwe okuningi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela ilungelo loluntu.
Ukuthi nje umthetho uthi wona nxa indaba i-before i-court akumelanga wenze ama-comments esithi i-subjudice, sizayibamba kulendlela lathi esicabanga ukuthi sizayibamba ngayo. Time goes on. Kodwa okumqoka yikuthi njengoba umnankakho wawatsho kwenye indawo ukuthi hhayi inji ngazikhonkothe, wathi inja ngaze zikhonkothe indlovu, indlovu iyalizihambela. I think nxa esithi inja waye vele ekubeka ngaleyo nxa ngingaphambani, wathi nohukula ukuhukula ukukhonkotha yinja, indlovu iyalihamba. So yikho kwenzakala nabantu abazibona ungani bona sebebuso ukuthi akusela ndawo lapha okumele babe accountable to. So ungathi akhangela zonke into ezenziwa ngurhulumende lowo ziyayangisa. It's fair ukuthi umuntu angazibona eyi-part of iZimbabwe, eyi-part of ingqondo okuthiwa ngezamagqwetha, kodwa lokho kusuba kuphume lohayi lihlala. So ukhulumendlela oyesilaye lowo nxa abantu bengananzeleli, sizabona ungani obamgabe wayengohulumende engamfanisela lokuthi o-first world country, kodwa lokho esilakho hhayi lokhu kethusa.
Ye, abantu bakulungisa njani babu Sithole konke khonokho besebenzisa imithetho?
Umthetho ma ungasalandelwa sokuveze abantu bame babukele. Umthetho ngabe uyasebenza ngodina lami lawe angithi, kodwa umthetho udila nokuthi khathesi uhulumende, khathesi upresident usesehlule ukulandela i-constitution, kuthiwa ungeke kube ngumthetho olandelwayo. Ungaphiyakhangela kathesi anti uMalaba usebuyele emsebenzini kumbe usezabuyela emsebenzini eliselwa nguye umnankakho, kuthiwa ungitshela ukuthi kusukisela namuhla kuze kuyefika i-5 years lezi azaziphiwa, ungahamba enkantolo uyefika ukuthi umnankakho uphambanisile, uMalaba angakunika i-decision in terms of the constitution, yena evele ezengene umsebenzi ngendlela yanaleyo. So it will be paid in time. Umiselele nje khona ukugana.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela amalungelo oluntu obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Abokholo lwesimuslim bamanyana labanye babo emhlabeni jikelele ukuthakazelela ilanga lokugqitshwa kohlelo lokuzincitsha okwenyanga yonke olweRamadan olwenziwa minyaka yonke ngabalolukholo. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe lolu suku abokholo lwesi-Islam beluthakazelele izolo mhlaka 13 Nkwenkwenzi kuthi abasemazweni agoqela iSouth Africa, Zambia leMalawi bona beluthakazelele lamhla. Abezokholo lwesi-Islam bathi ukwehlukana kokuthakazelelwa kwalolu suku kulethwa yikuchiyana kwesikhathi emazweni lapho abokholo lolu babone ngalo inyanga ebakhombisa ukuphela kwalolu hlelo lweRamadan. Ngesikhathi iRamadan isungulwa, uMongameli Emmerson Mnangagwa ufake umbiko wokufisela abokholo lwesi-Islamu eZimbabwe lemhlabeni jikelele uhlelo olubusisekileyo kungakhathalekile ukuba eyalonyaka leyanyakenye ibiyehlukile ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Lekugqitshweni kweRamadan nge-Idi, uMnangagwa uphinde wathumela amazwi wokubafisela okuhle amakholwa esi-Islam. UMnumzana Thabani Dube ngomunye wamakholwa esi-Islam ojabulele umbiko kaMnangagwa wokubafisela usuku oluhle lwe-Idi.
Njalo sibonga umkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa lokusifisela iRamadan enhle le-Eid Day emnani. Kuyasenza thina ama-Muslims to feel at home feel represented and honored.
Usuku lwe-ED uDube uthi luqakatheke kakhulu kuye labanye bonke abangama-Muslim umhlaba wonke.
I-ED Day lilanga lokujabula kwethu ama-Muslims. Sijabula ukuqeda imisebenzi emihle kuNkulunkulu. IRamadan ifana lokuyengezela amafutha emota emoteni. Kufana lokucharger ama-spiritual batteries ethu. So kumnandi ukunanza i-ED Day sisidla ezimnandi. Sinatha lokubonga uNkulunkulu lokusipha lolu thuba lokufasta.
Umqondisi wenhlanganisweni eqhuba inhlelo zokusiza abaswelayo elizweni yeZimbabwe National Zakat Fund, uSheikh Henry Balakazi, wemukele ngenjabulo umbiko kaMongameli Mnangagwa.
For that reason, we feel very accommodated in our own country. We feel acknowledged, encouraged, and honored. And so we would like to thank His Excellency for that in this diverse nation of ours, where there are multiple faiths, the President takes time to remember us. And we wish to make a request to Him that in future, the Day of Eid be made a public holiday for the Muslims.
Ngaleso sizathu sizizwa semukelekile elizweni lethu, sizwa sikhuthazwa kakhulu. Sithanda ukumbonga uMongameli ngalokho ukuthi uthethe leli thuba ukusikhumbula lathi elizweni elilenkolo ezehlukeneyo. Sithanda ukubeka isicelo sethu sokubana lwenziwe lube likhefu lolu suku lwe-Eid kulabo abalandela lolu kholo lwesi-Islam.
Kodwa umnumzana Collins Ncube, isakhamuzi edolobheni leHarare, uthi akayithembi limbiko kaMongameli Mnangagwa.
Siyakubona kakhulu uMongameli omutsha lo weZimbabwe Mnangagwa kakhulu. Ngesikhathi umgabe sandukuphuma sesiya kukhetho luka-2018 wayezama yonke imizamo ukuthi ahlanganise abantu abatshiyeneyo benkolo ezitshiyeneyo, different races, kusithini ezama ukuthi khona abe ngumuntu lwana okungathiwa akafanani lo mgabe. Kodwa esikunazelelayo ukuthi khona konke konkana kuyenziwa, not ukuthi kumbi ilizwe liphumelele, not ukuthi kumbi impilo yabantu abantwana beZimbabwe itshintshe iguquke, kodwa kwenzelwa ukuthi umuntu athole esithi ngesikhiwa i-political mileage.
Impumela yohlelo lokubalwa kwabantu elizweni lwe-census olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2012 iveza ukuba isilinganiso esiphansi kwesisodwa ekhulwini sabantu eZimbabwe kungabalandela ukholo lwesi-Islam. Kuthi isilinganiso esedlula kancinyane amachumi ayisichiyagalombili, 85% sabantu elizweni kungamakholwa esiKristu. Iveza njalo ukuba bekhona abalandela ezinye inkolo okugoqela kwabakholelwa emadlozini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lodaba olusegudweni lokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uJustice Lokhu Malaba iminyaka emihlanu. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isikhathi izigaba eziningi zeMelika ziqinisa inkuthazo yokuthi abantu abaningi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 vaccine. Amadolobha amaningi alezi zigaba asethumela abezempilakahle abalanda abantu ngasemakhaya ukuya bahlaba ababhekane lobunzima lokuthi bayelayinela ukuhlatshwa endaweni ezihleliweyo. Laba bantu ngabagoqela abakhubazekileyo labaphila lesimo esibavimba ukuphuma emakhaya abo. Ukungani kuhle kwezulu ludubo osoluhlasele isigaba seCalifornia ekwelemelika lasemhlubulweni wonke wangentshonalanga yemelika iWest Coast osokudale udubo olukhulu osoluphazamise umsebenzi wokulondolozwa lokuthiwa kwenhlanzi zesalmon ezivame ukuya emfuleni eyabe ilamanzi agudumalayo. Lokhu kubiwa sokusenza ukubana abawulo msebenzi bazibuthe bezifaka ezimoteni bezisa empunjeni kweSan Francisco Bay. kuthi udubo lunye lokungani kuhle kwezulu kwele Madagascar kubikwa sokudale umonakalo omkhulu osuchiye abantu abedlula isigidi bebhekane lendlala enkulu. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba abe-World Food Program sebethule isicelo sokuthi lelo lizwe lithole uncedo nesiphangiphangi lemali yokuthengela laba bantu ukudla. Inhloko kahulumende yakwele Sudan uMnumzana Abdallah Hamdok uthi ulethemba lokuba ilizwe lakhe liza kwenelisa ukubhadala leso lesonke isikweleti sayo samadola angamabhiliyoni angamashumi ayisithupha $60 billion lo nyaka ngoncedo lwezicelo lezivumelwane ezithembisayo ezizaphuma emhlanganweni we-Paris Conference ezizaletha abafuna ukutshala imali elizweni lelo abaningi. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemali olwe-Treasury luthi soluqalisile ukucubungula uluhlu lwendleko zelizwe oluhlolisiswa phakathi komnyaka olwe-Midterm Fiscal Review kanye le-2022 Budget Strategy Paper okuzakhomba ukuthi umnotho welizwe uthuthuka okunganani njalo ungalungiswa njani. Okumqoka okubikwa kuzacutshungulwa zinhlelo ezasungulwa ngiphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena athi zizathuthukisa ezomnotho. Ukuhlaziya ukuthi kuyini okumqoka abantu abangakukhangelela ngalolu daba sixoxa loMnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Umnyaka ophelileyo usuphela bebesithi ukuthi imali izasebenza kanjani. So ungakhathesi bakumele besikele ukuthi ukuze sisike ekhasini njalo indlela abakwanisa ukuthi bazenze
isi. Sesikhangela zona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube singathi ziyaphumelela yini ukuthi zingathuthukisa umnotho welizwe.
Kona nje ngani ezinye zangikhona ikakhulu ezokuthi imali ikakhulu imali ingathengiswa emkambeni leyana ensita. Kona njengani inhlelo leziyana zingasebenza kodwa okuluhlupho kathesi ukuthi i-difference yangkhona between imali singathi i-rate Reserve Bank of Zimbabwe le mali leyana ethengiswa emkambeni leyana isikhwela njani. Kodwa sibona njengani i-inflation bayathi iyehla kodwa asikakuboni ekuphileni kwabantu ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali efunakala ngumuntu kumbe ngemuli ukuthi aphile ngayo isifika ku-29,000 Zimbabwean dollars. So sitsho ukuthi ukwehla kwe-inflation awukafiki kuma-pays ukuthi sibona ukuthi iy'mpilo zabantu ziyathinta yini.
Lowo ngumnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxela eseHarare. Iviki uhlelo Woza Friday silomculi osacathulayo owingoma zomdumo we-disco le-Afro House u-Admire Moyo owazakala ngegama lokuthi ngu-King Adiza inkosi yobunandi kwezomculo. Yena ucula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lo Ezra Chisasibanda we-Studio 7.
Sounds but was it?
Ukuqeda imfundo yakhe esekondari wahle wangena kwezomculo. Abalaleli bengathanda ukwazi ukuthi udabuka
ngaphi.
ngazalwa ngizalwa ngasematopo esigabeni saselushumbe. Mina ngifunde elushumbe primary school kusela ngomnyaka 2008 usiya kumnyaka 2015. Then ngo 2016 yikho lapho enziwe khona ematopo senziza kobulawayo. Ngafika ngafunda esikolo saseNkulumane High School.
Yeleni yami ngilahla amadimoni hlangabezu Jehova ngasendemu Jehova ngobula amandla.
Endimeni zomculo mina ngene ngomnyaka 2017.
Manya umfana osakhulayo kodwa selegama elikhulu njalo siwacinezela umculo wakhe.
Igama lami le music ngu King Adiza inkosi yobunandi. Lama single songs angu 7 i-album A1 eyikhuphe ngo 2019 ethi Banshaya eGoli.
Ndale sengumntwana uKing Adiza njalo kukhona abamthunukayo ukuthi laye angene kwezomculo.
Okwenza ngafuna into zemusic kuba imusic into engamvele ngiyithanda njalo ngayinesifiso sokuthi ilinye ilanga lami ngifuna ukuba umculi. Yikho kwenze lami ngathi sengitholile ithuba lokuthi ngingene estudio ngavele ngangena ngacula umculo wedisco point inspire DJ Call Me kanye lobo Spencer mina. Ngangena ke lapha estudio ngithe mampuma estudio hayi abantu umculo wami bawamukele ngezandla zombili bawamukele ngentokozo kakhulu ngendlela ephezulu ngathi kangiqhubekele phambili.
Lela ingoma zika King Adiza pho bona abalaleli bengawuthola ngapi umculo wakho?
Umculo ka King Adiza uyatholakala ku YouTube King Adiza Music, ku Facebook King Adiza Music, then ngilama CD futhi ama copy atholakala ku nombolo ze WhatsApp 0717240603. Kukhona utholakala khona u King Adiza inkosi yobunandi.
Banengi abachabule siphiwo sokucula kodwa zethunqa uAdmire Moyo uKing Adiza ngomunye wabo njalo nguye ebesikwethela kuliviki uhlelo Hoza Hoza Friday. Bayethe nkosi yobunandi libe lempela sonto elithukela igama lami ngezi Jesus Bani.
Umculo walo osacathulayo wengoma zomdumo wedisco le-Afro House u-Admire Moyo wazakala ngegama lokuthi ngu-King Adiza ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni ugatsha olwe-COVID-19 Isolation and Treatment Center esibhedlela se-UBH kobulawayo. Kambe umkhakha we-COVID-19 osuthwalise nzima abe-India ungabe usukhona eZimbabwe na? Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.